vamwe vataura nestudio 7 vanoti zuva iri rakurumidziswa sezvo mutemo waitendedza kuti sarudzo dziitwe chero mumwedzi wanyamabvuvhu asi vamwe vanotiwo zuva iri rakanaka nekuti pachine mwedzi miviri yekuti vanokwikwidzana vagadzirire nekutsvaga rutsigiro muzvare Jean Mutandi mumwe mugari womasvingo ari mutsigiri webato rezanupf anoti mutungamiriri wenyika aita zvakanaka nekuita sarudzo pazuva iri
handinoona sezvidheti iri rakanaka purezidendi vagona nekuti vava munhu wose mukana wekuti akambeneaka zvakakwana uye zvese zvemaobzevhers akati akuzouya handionese kuti panga pasine chinangwa chekuti dheti riswe kuri saka handiona kuti purezidendi mnangagwa vagona kuti vanhu vachitokambena vanhu vavhote vadzosegwe pachigaro kana vadyiwawo vanodhira nezviri pasi tine shuwa dzekuti vachadzokera pachigaro
asi vagoti tikuraone mugari wekwamucheke vanoti zuva iri raiswa pedyo sezvo mapato mazhinji asati anyatsopedza kusarudza vataamiririra uye zek haisati yapedza kugadzirira sarudzo idzi
zvichitarisa mamiriro epolitica tinonase kuti dheti iri rinenge rainda pedyo pedyo zvaro ndingatatarisa kuti mapartis edu mazhinji achoita maprimary elections vangasati vagadzirira zvichitarisa kuti zeki yachona ndikuvati haisati yava redi kuti maelections saka ndikuona kuti dheti iri rinenge ratikurumidzirwei kuisa pedyo pedyo
vamwewo vanoti mutungamiriri wenyika akatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutembo nekutaro paiva sarudzo panofanira kutambirwa nemunhu wese sagaro wesangano rinomirira zvido zvevatori venhau remisa zimbabwe vagodhen maunganidze vanoti chakakosha ndechekuti mutemo watevedzerwa uye vanopinda musarudzo vanofanira kuchigadzirira
ndinoona kuti kana vachitevedzera mutemo hapana zvingachinjwa tingafara chaizvo kana vachikwanisawo kuonekwa vachiita zviri pamutemo ndizvo zvatingati zvakanaka asi zvavaku nevanhu vari involved panyaya dzematongerwo enyika nemaelections vana zeki nevamatongerwo enyika mapolitical parties kuti vachiita yatinoti to put the house in order kuti vakwanise kukwana mudheti iroro rataurwa nemutungamiriri wenyika
sagaro MDCT inotungamirwa navanelson chamisa mumasvingo vajames gumbi vanoti musangano wavo wakagadzirira sarudzo chero dzikaitwa svondo rinouya nekudaro vanotambira zuva iri
isusu takagadzirira sarudzo dzange dzatotinonokera saka chero dai dzanzi mangwana chaivo tanga takatomirira
ukuwo utungamiriri hwezanupf unoti hwakagadzirira kupinda musarudzo pazuva ratarwa nemukuru wavo vachiti vanoona vachikunda musarudzo idzi sarudzo idzi gore rino dzichakwikwidzwa nemasangano akawanda anosanganisira mubatanidzwa wembc alliance zanupf rainbow coalition code national patriotic front nemamwe mapato mazhinji achangoburwa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandri maramba